Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo chivabvu 15, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu cheZimbabwe tanga tingazivawo kuti kuti mukirani wacho ari pati ari kuti.
Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yaichengeta protests mupiranya aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu.
Kwadiri tinoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvunhu zvaisingaone senge zvakakosha seriously, saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pachinosaidi recount kwese.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe.
Ndakugweru tanga tine vhiki rari tichipembera mavhota takawana pamukobha pabaelection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichifarira hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu.
Zvuru nezvuru zvevatsigiri vebato rinopikisa reCCC zvoenda kumusangano wekutenda kukunda kwarakaita sarudzo dzemabaelections mugweru muna kurume. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava varamba kuti Zimbabwe yainge ichichengetedza Proteas mupiranya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamirira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kuRwanda muna 1994. Hurumende yeAmerica yainge yati anenge apa umbowo hwekuti ari kupi aizopiwa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Vachuchisi veUnited Nations vaitungamira kutsvaga kwake vanoti mupiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare. Ambasada Shava vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunura kuti aonekwe nenyanzvi kuti ndiye here kana kuti kwete, zvakazopa kuti azivikanwe. Vanoti nekudaro hapana chekuvanza. Vativo hurumende yapiwa gwaro reongororo yeUnited Nations uye yatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakaita kuti mupiranya agare munyika kwenguva yakareba kudaro achitsvagwa. Mukuziya nyaya iyi tabata vaShava.
Pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangura kuti isu seZimbabwe tanga tingazivawo futi kuti mupiranya wacho ari papi ari kupi. Nje statement iyo ndiyo ichati guide. I don't have a copy of it here, but ndo statement yatiri kuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apa?
Tatichishanda navo pese pavanga vachiuya, zvese zvavanga vachida zvokubatsirwa pabasa ravo tatitivaitira. Hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti. Ripoti yavashambadza vakasvika nokwatiriwo. Takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika nenyaya yamupiranya.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ambasada Frederick Shava vari parunare muHarare. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti havatenderane nemashoko avaShava ekuti hurumende yaisaziva kwaive namupiranya.
Ina munoona senge kuda ipapo panobva pasina chokwadi chakatisimbei because angari munyika kwenguva yakatirebei kubva pakaitika genocide iyi. ende kune utaurwa zvekare kuti Mpiranga ai achipinda munyika achimboshandisawo futi ndege dzenyika and izvinhu zvokuti izvozvo zvaitozikanwa nehurumende. Saka ini kwandiri ndoona senge kuda ipapo panogwa pasina chokwadi.
Asi chingava chikonzero chei chekuti Zimbabwe ide kuchengeta munhu akadai achitsvagwa nenyika dzepasi rose?
Ini ndoona senge kuda kushaya atingati seriousness nenyaya dzakakosha kudai. Because genocide is crime against humanity and tinozovawo zvinoitika kuZimbabwe zvokuti vanhu vanongourawa vanongodisapiswa pasina accountability. So ndoona senge kuda inyaya yokuti vanhu vari muhurumende kana kuti hurumende yacho havanyatsokutora masikesi akadai so very seriously. And also tinozova kuti Zimbabwe inoramba futi zvekare kuva member of international criminal court and inoramba zvekare kuva member convention against torture namo mitemo yepasi rese inoona kuti vasimbise mitemo yavo kana iri nyaya dzemahuman rights. Saka ndiri tinoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvunhu zvaisingaone senge zvakakosha sereti, saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recount kwete.
Tichitarisa kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kunosara kwara papi chaizvo nenyaya dzakadaidzi?
Ndiona senge kudyidzana kwavo kunogona kusitrena atingati marelationships avanga vachizama kuda kubuilda, because toziva kuti Rwanda mai manje yaidawo maticha anobva kuZimbabwe kuti auye achishandawo kuRwanda zvingoda zvidaro, but zvinhu zvakadai so zvinositrena atingati marelationships because ivo vanhu vacho veRwanda vanokoshesa nyaya yegenocide zvakasimba. Tinozva kukaitwa matare ekuvidza vanhu to justice panyaya idzi and ivo vanhu ivavo vakazovaya kuZimbabwe zvinositrena atingati ivo vaeshes even mafeelings towards vanhu vemuZimbabwe kuti hamungave muchichengeta munhu akatiita izvi kwenguva yakareba kudai, so imi muchidinaya kuti hamuzivi kuti aripi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vange vari kuGweru, uko vange vachiita musangano wekutenda vatsigiri vavo vakavhota musarudzo dzemabielections dzakawanda dzacho dzikakundwa nebato ravo. VaChamisa vashora zvikuru mitemo yehurumende yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kudzikamisa upfumi. Nezuro vachitaurawo nebepanhau reSunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube vakati hapana kudzokera shure pakushandisa dhora remunyika, vachikurudzira vanhu kuti vamboshandise dhora remunyika nerekuAmerica pari zvino vakamirira kuti dhora remuZimbabwe ridzoke. Asi vaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kushandisa dhora remuZimbabwe hakushande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutevedzeri wemutauriri webato ravo vaOstalo Siziva.
NdaKugweru tanga tine victory tichipembera mavhota atakawana pamukobha pabyelection yakapfuura, tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichipara hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu in terms of our program kuParliament nekukanzuru kuti tichaita sei ACCC government kana tapinda newe nekugadzirira kuti takuenda kusarudzo za-2023. Saka nyaya yatakaita pabyelection inenge iri nzvisa yatinotei chirungu side meal, because takugadzirira main course inoya 2023 patikupinza vaChamisa pachigaro. Saka mutungamiri wedu the champion in chief vaChamisa wangu aripo aita kubetsera ukezhi nevamwewo vatungamiri eCitizens Coalition for Change.
Asi tiri kuona kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda tichitarisa nyaya dzezveupfumi, kushaya simba kwedhora. Zvii zvavari kuvimbisa vanhu kuita vaChamisa kugadzirisa matambudziko akasangana nenyika?
Zvo nyaya yabatwa nemutungamiri vaChamisa vachitaura kuti munyika taita problem yekuuya kwemapurisa akawanda nyaya iripo paekonomi ndeyekuti hapana confidence. Vanhu vemuZimbabwe havana trust naMuthuli Ncube, havana trust navamunangagwa. So nyaya yekutanga yakataurwa navachamisa ndeyekuti nyaya dzemari takavaudza kare vakomana vose kana vari muzano inyaya yedeficit yeconfidence. Paridiwa confidence paekonomi, hapadiwi mapolisi dzanogadzirwa usiku nekuti anokonera kushanda zuva rabuda. Ndo nyaya iri kunetsa. Chechipiri, vataura nyaya yeprogramu yekuti tinofanira kudzosera US dollar nebasket of multiple currency regime kuti tiwane mari inotenga tichigadzira nyaya yeupfumi, in particular nyaya yegold, kuti ndo yakakosha kuti tiite magold reserves kuti tidzosere currency yedu Zimbabwean dollar. Saka in the immediate term tataura tiri kuproposa nyaya yekudzosera kweUS dollar as official currency of trade kuti tichigadzira nyaya yedu.
Asi kavasizi vamuromo hauzarirwi nerwizi, vachamisa vanga vachivimbisa kuti vanoita sei chaizvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekuti kutaura kunenge kuri nyore.
Vataura nyaya yekuti tinoita sei tigadzire nyaya yeupfumi munyika. Vanhu vari kutambura mari dziri kubiwa. Nyaya vataura tiite block malikages, mari tinoluza more than 2 billion through my illicit financial flows. Saka ndo nyaya dzinofanira kugadzirwa. Corruption. Ndo nyaya yataura nemukuru wachamisa kuti kana vapinda vanofanira kudhiya nenyaya yeimpunity. Kana vapinda vodhiya nenyaya tiite restore confidence in the international market, nekuti hatigoni kutaura kutora kuti mabhanga auye atichi supplier nekuti supporta. Isu tichitaura tinovhara lending yemabanks. Idzodzo handidzo economics. VaMuthuli Ncube vanoziva, vasati varasikirwa neconsciousness yavo vaiziva kuti ndinofanira kuitwa. Vakazitaura kuti ngatibvisei bond note nekuti bad money drives out good money.
Gweta, avo vanga vari mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva vari parunare kugweru. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto United Nations anochengetedza runyararo anoti vakapandukira hurumende yeCentral African Republic vanozviti Union for Peace in Central Africa vakauraya vanhu gumi mumusha weBokolobo nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mauto anochengetedza runyararo kubva kuMauritius atumirwa kunzvimbo iyi kunoona kuti vanhu havarambe vachiurayiwa. Finland yazivisa nhasi kuti yave kuda kuve nhengo yeNATO, kunyange hazvo iri kuyambirwa neRussia kuti kuita izvi kuchauya nezvirango zvakaomarara. Finland ine muganhu neRussia. Mutungamiri weFinland vaSauli Niinisto nemutungamiri wehurumende vaSanna Marin vazivisa nhasi muguta guru renyika iyi reHelsinki kuti vave kuda kupinda muNATO. Imwe nyika yakavakidzana neFinland, Sweden, inotiwo iri kuda kuva nhengo yeNATO. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti vanotambira nyika mbiri idzi. Russia yakatodzima magetsi muFinland nekuda nechinangwa chekuiranga mushure mekuzivisa kuti yave kuda kuva nhengo yeNATO. Dzimwe nhengo dzehurumende yeAmerica neUkraine dzaita nhaurirano muBerlin nhasi dzichizeya nyaya yehondo iyi. Ukraine nezuro yakatanga kurwisa guta reIzium riri pasi peRussia. Russia iri kurwisa zvakasimba kuDonbas kuti iedze kutora dunhu iri, asi zvinenge zviri kunetsa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemumwe mukuru musangano reHeal Zimbabwe vaEd Knowledge Mandikwaza.
Isu tiri kushanda nevechidiki tichivakurudzira kuti vashandise mimhanzi kana kuti nziyo dzavanoimba munzvimbo yeEpos neHopi nedzimwe nzvimbo dzakadaro kuti vakurudzire runyararo. Tinofunga mukoma munozviziva kuti nguva zhinji mumakomuniti matinogara vana vechidiki vakomana nevasikana ndivo vanowanzokushandiswa kuti vakonzere mhirizhonga. Vamwewo vanongokonzera mhirizhonga pasina vashandisa, asi nenyaya yekuti vari kuabhusa zvinodhaka, hatinoti madrugs. So drug abuse is one thing that we are also dealing with. We encourage vana vechidiki kuti vasiye zvinodhaka, vagone kutevedza gwara rinoita kuti cheuviri chiwanike muupenyu, vakwanise kusimudzira gara kwavo kwakanaka. Munyararo zvisina mhirizhonga kana kupokana kana kukakatidzana. Chakanyanya kukosha ndechekuti izvozvi zvakatarisana nemaelections ari kuuya muna 2023. Tinoda kuti vechidiki vakurudzirane kunoredzesa kuvhota, uyezve kuvhota murunyararo nekuaccepta mapolitical differences avainawo vachiremekedza mitemo yenyika, zvakanyanya constitution.
Muri kuti vechidiki vakurudzire runyararo kuburikidza nenziyo, ndevapi vamwe vamuri kushanda navo munzvimbo dzamataura idzi?
So tiri kushanda nemaupcoming artists vatinotizvo, vaimbi vachiri kungotanga vechidiki, vasimudzira pabasa ravo rekuimba, asi nekutiwo vakwanise kuimba zvinhu zvinosimudzira runyararo munyika yeZimbabwe. Zvakanyanya munzvimbo dzakawanda vanhu vakatarisa nzvimbo dzakaita seAirport, dzakaita seHope, uyewo kumamisha uko kusinganyanyi kusvika information zvakanyanya. Asi nemimhanzi munoona kuti vanhu vanoimba vanotevedzera zvinoimbwa nevaimbi, nekuti vanenge vakaita semacelebrity kwavari. Zvinovandudza kusvika kwenyaya yerunyararo nekudzirwa kwemhirishonga nemakatatanwa, uyewo nekukurudzira kudzivirirwa kwekushandiswa kwezvinodhaka.
Saka chirongwa chenyinji chiri kutambirwa sei naivo vaimbi vachiri kusimukira nevamwe vechidiki munharaunda idzi?
Isu tinoona kuti vechidiki vazhinji vari kutitambira zvakanaka, vari kutitambira nemaoko maviri, nekuti vari kubvumawo kuti vana vechidiki vazhinji, vakomana nevasikana, vari kunyanya kushandisa zvinodhaka, zvinoita kuti vapedzisire vapinda munganiwani dzakawanda dzinosanganisira mhirizhonga, uyewo kukanganiswa kwekodzero dzavo, uye zvinoita kuti vatadze kukura vane utano hwakanaka. Kumwewo vechidiki vari kuzvitambira zvakanaka zvekare, nekuti mashoko ekuti vazive kuti zvekuvhota unorejesta kupi, uye zvinotarisirwa kuti unge uinazvo zvinowanikwa kupi, vanenge vasingazvizivi. Saka kana meseji ichitaurwa nevanhu vane zera ravo, uyezve zvichitaurwawo kubudikidza neentertainment, zvinovanakira zvakanaka, uye zvinoita kuti vakwanise kutapirirwa vachiitawo zvinhu zvinoita kuti vakwanise kucontributa muzvinhu zvinosimudzira nharaunda yavo uye nyika yavo zvakanakisa.
Munokwanisa here kuti muvaunganidze? Zvinenge zvichifamba sei kuti saka muri kuita mashow here kana kuti?
Izvi zvinodependa nezviri kuda vana vechidiki. Tinoita maconcert avanoronga ivo, voparidza shoko rerunyararo nekudzira mhirizhonga nemakakatano vakache zvavo ivo, uye nekudzimbisa mimhanzi yavo mune zvakanaka.
Munenge muchiita sei kumaruva? Muri kuita zvirongwa zvimwe chete izvozvo?
Zvirongwa zvimwe chete mukoma, hapana chinosiyana. Shoko nderimwe rekuvandudza runyararo kudzivirira mhirizhonga nemakakatano, nekuti hakuna nzvimbo inobudirira, wedza mudhorobha kana mumaruva, haibudirire kana kuine mhirizhonga. Kana vana vachishandisa zvinodhaka, hapana chinobuda. Chouviri kushanda kwakanaka, zvese hazvibudi. As it's only when that message gets to everyone that you will be able to have people working together murunyararo uye mukubatana.
Sei vechidiki vari kushandisa zvinodhaka, uye muri kushandawo sei nemapazi ehurumende kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa?
I think you reckon kuti even mukuru wenyika vakaparurawo chirongwa chekuti vanhu vakwanise kuwana information yekuti vasashandise zvinodhaka, nekuti idambudziko ravakaonawo kuti tinenge rava kuvandudzika kana kuti kunyanya munyika yeZimbabwe. Veruzhinji vechidiki vatinotaura nawo vanoti nekuti havana mabasa, zvinoita kuti pavanenge vakagara mumaraini mudzimba mavo vasina zvokuita, vanopedzisira vakungofunga kuti tinovaraidzira kana tikatora zvinodhaka. Zvinova idambudziko hombe. Asi kudai kuri kuti kune nzvimbo dzinowanika mabasa kana kuti vanowana zvirongwa zvekuita, zvinova izvo zvatiri kukurudzira, zvinoita kuti vana veruzhinji vasashandise zvinodhaka, uye zvinoita kuti kana vaine chekuita havakwanisi kuzopinda mungwanewani dzinosanganisira nyaya dzemhirizhonga kana kupara dzimhosva dzinoita kuti vazopinde mumanjere.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHeal Zimbabwe Trust vaEd Knowledge Mandikwaza vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa kubva kwamuri pamusoro penyaya yatakanzwa svondo rapera pamusoro pekuti Mwari zvaari wemasimba ose akadini kungoti kumunhu ndakuregerera pasina kudeuka kweropa.
Ya, makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande pastudio 7. Ndotenda nechirongwa chenje zvechitendero. Ndoda kutenda mukutaurana narechene matarirano achingori pa Cape Town ipo paya. Ndoda kutenda nemutereri akabvunza mubvunzo. Akati zvoni iye hanzi kwaMwari zvari Mwari wamasimba ose. Vakadi kungoti kumunhu ndakuregerera pakanga atadza mupindure Eden.
Uyu mubvunzo wakanaka chose, munoti kumutereri uyu.
Mutereri wedu anozviziva kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose. But manje akudauta umasimba ose waMwari nekuda kwedanho rakatorwa naMwari wamasimba ose kudhila nemunhu achingatadza. Chandoda kuti chisikwe musoro nechekuti zvese zvakaitwa naMwari zvakatinakira. Zvimwe zvinhu hatikwanisi kuti tizvinzwisise, asi tichazozvinzwisisa ugare gare. Chinoitika nechekuti kudai Mwari vakati kumuAdamu nakuna Adamu naEve ndakuregerera ichirarama achirarama izvenyu makadaro, it means aifanira futi kuregerera futi Satani otomudzosera kudenga panzvimbo yake. But zano raMwari reruponeso harina kumira harina kumira rakadaro. Mwari ndiMwari wamasimba ose, yes we know that. Saka pausimba rose wake iye Mwari akaona zvakakodzera kuti tirarame takatodaro. Ende zano reruponeso ribiri rakadaro. Hatifaniri kunyanya kukweshena mibvunzo stere yekuti Mwari izvo akazozviitirei, izvo akazozviitirei. Izvozvo tichazvinzwisisa kana nguva yekuzvinzwisisa ichinge yasvika. Pane mubvunzo unondinakidza kwazvo uri pana Job chapter 21 verse 22. Unoti ndianiko ungadzidzisa Mwari kuziva zvari anotonga nyango nevari kumusoro? Kureva kuti hakuna angati Mwari dai akaita izvi zvingadai zviri nani, because hapana anoziva kuti akazviitirei. Saka pointi yekutanga mutereri ndeyekuti dai Mwari wakangoti kumunhu ndakuregerera, anga aifanira kuti kuregerera naSatani ngurozi dzake vodzokera futi kudenga. Pointi yechitu ndeyekuti zano reruponeso rakarongwa naMwari pakatoona kuti chivi icho rakatotinakira isusu, nekuti makatoverenga Jesu anonzi the Lamb of God which was slain from the foundation of the world. Kureva kuti zano reruponeso rakagara ratogadzirwa ritoripo kudhara munhu asati atadza. Mwari wakatona zvakatonaka katona kuti izvi ndizvo chaizvo chaizvo zvinofanira kuitwa kuti tidhile nechivi. Saka Mwari zvavakaronga nemarongero vakaita zvakatinakira. Then the other thing ndechekuti Mwari havana kungoda kungodhila nekuti munhu ndakuregerera, asi vanoda kudhila nechivi and vada kuti munhu ave netotal obedience. So if we live munguva yekuti chivi chinenge chiri pakati pedu, then we choose to obey God. Nyango kudenga hakuzove nedambudziko, tinogara zvakanaka because we chose to obey God. But situation yakanga isiri favorable, situation yakanga isina ichiti donza kuti tinokwanisa kuramba kuteerera Mwari, but takachuza kuteerera Mwari zvakaoma kudaro chivi chiri pakati pedu. What more tava kudenga hakuzowanikwizve any kind of rebellion. Ndichasamaradza mapoinzi acho nekuti 1, Mwari vaida kudhila nechivi kure nengoti munhu ndamuregerera. Dai akangoti munhu ndakuregerera, icho chivi chisina kudhiliwa nacho chisingazosina kusvika pakuparadzwa, zvanga chaingoramba chiringoripo. Dai zvakare zvemwari vakati kumunda kuregerera. Zvaireva futi kuti Satani zve aifana kuregererwa nengrozi dzake chetatu chengrozi dzakadzingona dzokudenga dziya dziya. Aifana kudzosera panzvimbo dzavo. Ende chetatu ndechekuti mwari nesimba ravo ravainaro roma kuti ndimasinjokamba simba ose. Vakatona zvakatonaka zvakakodzera kuti vadhile nechivi nemhando iyo. Saka the plan of salvation zano reruponeso rakatonaka rakadaro because yakaikwa namwari wemasimba ose. Saka tatenda kuti mwari ndiwo masimba ose. Ngatitendewo futi kuti zano reruponeso nemaitiro arakaitwa iwawo zvakatotinakira zvakanaka zvakadaro.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Namba idzi ndedze zvechitendero chete. Ndiri Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kukuru chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Mutambo wange wakatarisirwa zvikuru pakati peDynamos neHighlanders kuBarber Field Stadium hauna kuzopera zvakanaka nenyaya yemhirizhonga mushure mekunge Highlanders yanwisa chibodzwa ichitungamira 1-0. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu wanga usina kumira zvakanaka vatsigiri vezvikwata zviri izvi vachikanda zvinokuvadza munhandare vasingafare nemabatirwo epembe. Mubongozozo imomo mutambi weDynamos Bill Antonio apiwa kadhi dzvuku ndokusiya dhimbare ine vatambi vasingakwane gumi nemumwe chete munhandare. Papera mutambo uyu mhirizhonga yaendera mberi panze penhandare vateveri vezvikwata zviviri izvi vachirwisana. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi, Triangle yarova Cranbourne Bullets 5-2 ndokukwira kusvika pachinano chechitatu. Manika Diamonds yaita mangange 0-0 neBlack Rhinos iyo inorairidzwa naHerbert Marowa. Kwapera mitambo yesvondo rino, zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Chicken Inn 31 points, Dynamos 30 points, Triangle 27 points, FC Platinum 25 points. Zvekwata zvina zviri pasi pasi: ZPC Kariba 13 points, Tenax 13 points, Blair City 9 points, Wawa 8 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yainge ichichengetedza Proteas Mpiranye aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe. Zvuru nezvuru zvevanhu zvevatsigiri vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change zvoungana mugweru. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze Isindebele.